Vachitaura kumhemberero dzezuva ranhasi dzaitwa muHarare, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati kushungurudzwa kuvatori venhau hakuna kunaka sezvo kuchisvibisa hurumende.
Reports of intimidation of journalists and harassment, they greatly impact on our work as government, especially now when we are seeing our government and re-engagement, our engagement and re-engagement efforts.
Nyaya yekushungurudzwa nekutyichidzirwa kwevatori venhau inokanganisa basa rehurumende, kunyanya panguva ino tiri kuedza sehurumende kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika.
Asi mumwe mutori wenhau vaFortune Maduku, avo vakashungurudzwa muna 2020 vaienda kumusangano wevatori venhau waive wakokerwa nesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, ZINASU, kumuzinda weImbala Carrendals, vanoti kunyange hazvo vakanomhanyara nyaya yekushungurudzwa kwavo kumapurisa, hapana ati asungwa.
Kusasungwa kwevanochora kodzero dzevatapi venhau inyaya inotishungurudza chose, nekuti mukushanda kwedu tinotarisira kuti kana pane anenge achyora mutemo oro akanganisa kushanda kwevatapi venhau, anofanira kuiswa pamberi pedare redzimhosva otongwa. Seini ndine nyaya yangu yandakambosangana nayo mugore rapera iro patakarohwa tikatorerwa midziyo yedu yebasa tichitora nhau pakambani yeyo inonzi Impala. Saka nanhasi takaripota nyaya yacho kumapurisa, asi up to now hapana ati asungwa ende hatisatambonzwa anything from mupurisa akapiwa nyaya yacho.
Vamwe vanoti vari kushushikana nekushungurudzwa kwevatori venhau ndiva Leopold Munende, vanoshanda nesangano renhau renewzimbabwe.com, vanoti vakarohwa nemasoja gore rapera vachipomerwa mhosva yekufamba nguva yecovid-19 curfew, kunyange mutemo uchiti vatori venhau vanokwanisa kufamba chero nguva.
Patinomhanyara mhosva dzemapurisa dzekutirova dzekutisunga zvisiri pamutemo, tanenge vachitaura navo, tangatikumbira kuti vanhu ava vatorwe vasungwe mutemo ushande pavari, asi tirikuona kuti zvinhu zvazvisi kuitika. Tava ane nguva tichitaura nemutauriri wemapurisa vaponyat assistant commissioner, asi tirikuona kunge hapana chatanga kuitika. Tinovimba kuti nhaurirano dzatiriita navo tichienda mberi pachazosvikawo zuva rimwewo rekuti tichazoonawo mumwe mupurisa mumwe chete, kana kuti vakati kuti vanenge vakambosunga venhau zvisiri pamutemo kana kuri vavatapi venhau zvisiri pamutemo, toonawo vari mumata redzimhosva votongwa nemhosva iyoyo. Zuva ranhasi rinoti rangaridza vakawanda vedu vakarohwa nemapurisa vakasungwa, vamwe vakamachiswa nemasoja zvikuru nguva yecovid-19.
Mukuru werimwe sangano revatori venhau Remedy Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vati vari kunetsekana zvikuru kuti pamhosva dzese dzakamhanyarwa nevatori venhau vakashungurudzwa hakuna vakasungwa. VaNyamutumbu vanoti vari kuita hurukuro nebazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko kuti izvi zvisaramba zvichiitika.
Samapoka eMedia Alliance of Zimbabwe tagara pasi tikapa kutsutsunywa kwedu kuti muZimbabwe hakuna mumwe chete ati ambogariswa dare mushure mekunge aonekwa kuti akarova mutori wenhau zvisiri pamutemo kana kuti akasunga mutori wenhau zvisiri pamutemo. Tikaisawo nhunha dzedu kuti aiwa tinoda isu kuti pave nemutemo yakasununguka kuti vatapi venhau vashande mune zvakanaka.
Mutungamiriri weZimbabwe Union of Journalists Zuj vaMichael Chideme vanoti tsvagiridzo yakaitwa nesangano ravo muna Gunyana gore rino yakaburitsa pachena kuti kushungurudzwa nemapurisa ndiko kuri kunyanya kukanganisa vatori venhau kuita basa ravo.
Tine tsvagiridzo yatakaita maringe nekushungurudzwa kwevatapi venhau, tikaona kuti vanoita kushungurudza vatapi venhau vanga vari mapurisa. Tikaona kuti zvinhu zvinoshungurudza kwazvo, saka tirikukumbira kuti dai paitwa mutemo wakasimba unoita kuti mapurisa asasashungurudza vatapi venhau, nokuti basa iri kushungurudza vatapi venhau rinosvibisa zita renyika yedu yeZimbabwe.
United Nations inoti kubva muna 2006 kusvika muna 2020 vatori venhau vanodarika churu chimwe chete nemazana maviri vakaurayiwa, uye pane vakaponda ava vakawanda vacho havana kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.